A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, November 16th, 2016. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are going to be talking about the ill treatment that Zimbabweans are receiving in various parts of the world where they've either sought refuge or greener pastures.
In some countries like Botswana and South Africa, Zimbabweans are being arrested and or deported on flimsy charges. Here in the US, some Zimbabweans are also living in apprehension after the election of Donald Trump, the Republican nominee, whose campaign made it clear that he was going to deport illegal immigrants.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we are going to call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 12080 and 1577 5 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7. This evening, we're talking about the treatment that Zimbabweans receive in the countries that they now live in the diaspora.
Some Zimbabweans are having their work contracts terminated simply because they are Zimbabweans, while in some countries like Botswana, some have been shot by locals and some have been subjected to xenophobic attacks.
And so tonight we are going to talk about this issue and we want to hear your views on this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we are going to call you right back.
Wongu, nasi tiri kutarisa ne kubatwa kunoitwa vana veZimbabwe munyika dzakasiyana-siyana dzavagere, zvikuru vanenge vachinzi havana mapepa kana magwaro anovabvumidza kugara kana kushanda munyika idzodzo. Semuenzaniso munyika yeBotswana, tinonzwa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakapfurwa mazuva apera mushure mekunge zvawanikwa zvichinzi hazvina mapepa akakwana. Kotiwo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinonga zvabatwa zvinoendeswa kumadzishe kwazvinonzi zvinono zvambarazwa ikoko kurohwa nembara matonya unove mugoye wavanenge vachipirwa nemhosva yekunzi vagara munyika iyi zvisiri pamutemo, pedzezvo vochizodzoserwa kuZimbabwe. Zvinove zvinhu zviri kuchemedza vanhu vakawanda. MuSouth Africa tinonzwa vamwe vachiita zvekupondwa chaizvo vana veZimbabwe vanenge vari munyika iyoyo. Kwotiwo muno muAmerica, vamwe vana veZimbabwe vari kugedagedawo nenyaya yemashoko aitaurwa nevakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika vaDonald Trump, ekuti vachadzinga vose vari munyika ino zvisiri pamutemo, vasina magwaro anovabvumidza kuti vange vari muno. Zvinhu zviri kuchemedzawo vanhu vakawanda, kwete veZimbabwe chete, venyika dzakawanda. Saka ndozvataiti nhasi timboze ane zvazvo. Asi tichitarisa mabatiro ari kwavana veZimbabwe kuBotswana nekuSouth Africa, tinonzwa kuti mazuva apera hurumende yeZimbabwe yakasimudzawo muromo ichigununguna pamusoro pemabatiro ari kuitwa vana veZimbabwe. Pane vakataurawo pamusangano unonzi wakaitwa nemasangano maviri anoti Reception Centers nere International Organization for Migration kana kuti IOM. Pavanoti tinonzwa kuti vana veZimbabwe vari kurohwa vachizodhipotwa vachibatwa nekunze kweruoko munyika idzo dzakaita South Africa neBotswana, zvinove kugunun'una kuri kuitwawo nehurumende. Chatisingazivi ndechekuti pane matanho airi kutorawo here yekuti inge ichigadzirisa dambudziko iroro kuti vange vachitaura pahurumende dzega dzega dzichizeya nyaya iyoyo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatoda kuti tinzwe nhasi. Chirongwa ndechenyu, kwete vari mudiaspora chete. Kana imi vari kumusha, tati tingozeya nyaya yematambudziko ari kutarisana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Chris.
Yebo Jonga, ludaba sibili oluzwisa isihawu sibili lolu Jonga. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwesiphatho sabantwana beZimbabwe abahlala emazweni, bengabe hlala phecheya emazweni afana langapha kweMelika. Ukuhlaliseka kwakhona hayi sikho esingathi kuhle, ngoba bakhona abanye asebesaba ikakhulu lapha eMelika besithi bona umnumzana uDonald Trump ngabaxotsha elizweni njengoba wathembisa lapho ekhankasa ukubana uza balukhuni uzathatha amanyathelo alukhuni kulabo abokuza yiko ke sokulokungahlaliseki ezikuzizalane zamazwe omhlaba achiyeneyo okubalisa labanye beZimbabwe kuthi eBotswana hayi Botswana kukhulunywa ngoba babanjwa abanye bechaywa sibili okubuhlungu ngemvubu bechaywa besiwa emthethwandaba yabantu abavela kwamanye amazwe nxa ungela amaphepha kwesinye isikhathi uchaywe sibili lapho okubuhlungu okuzwisisizi kuthi khona emazweni anjengeSouth Africa hayi siyazazela lathi ukuthi ngale kulabo lokho kuthiwa yi-xenophobia kuphinde njalo kwesinye isikhathi kuthiwe nxa amaphepha kwengamanga kahle ufakwe gumbagumbeni ube usufakwa usiyelindela usiwa eZimbabwe lokunye kunjalo. Hayi ke yilo udaba esilalo egudwini lamhlanje siyaba sixoxisana lani siza bakhona esibanxusileyo abahlonitshwa abazaba labo besincedisa ukuhlaziya lolu daba. Lani nje balaleli lilalo ithuba lokubana lingasifonela kumbe njalo lisithumele i-text message lisipha inombolo zenu. Inombolo zethu ezetext le-WhatsApp zithi zona 202-465-0318. Jonga.
Recently, Chris, the Zimbabwe government voiced its concerns over the way Zimbabweans are being treated in Botswana. There's a report that says the Zimbabwean government complained that the continued harassment and caning of Zimbabweans by Botswana authorities is unacceptable. This came out at a meeting that was organized by reception centers and the International Organization for Migration and the Public Service Labour and Social Welfare Acting Deputy Director, International Relations, Mr. Langton Ngorima, is the one who is quoted as having said this, and he was responding to complaints that immigrants are being mistreated or ill-treated in Botswana and South Africa. And I think recently another truck that was headed for Zimbabwe with deported immigrants was involved in an accident. And I think some 12 or so Zimbabweans were injured in that accident. And some of them were already injured because they were caned severely before they were deported. And we have to also acknowledge that Zimbabweans who are in Zimbabwe, especially those along the Plumtree border, they are also being affected because their cattle, if they stray into Botswana, they are being shot. And those are some of the issues that we can look at and discuss today, Chris.
Yes, Jonga. Yeah, lezo lapha ubana kuke kwaba lomhlangano. Umhlangano wenhlanganiso ethiwa yona International Organization for Migration, IOM, ibixoxisana ke lezi zalane zeZimbabwe lo gatsha lukahulumende olubona ngenhlala kahle kaZulu bekuleziphathamandla zikahulumende ezibalisa umnumzana Langton Ngorima onguye oveze ukubana ukuphathwa kwabantwana beZimbabwe sokukubi kakhulu kumazwe achiyeneyo ikakhulu aweBotswana leSouth Africa. Sizwa njalo ukubana eBotswana jonga emngceleni lo othi owePlumtree inkomo zingacapha ngale ziyabulawa njalo la lezi zakhamizi azisahlalisekanga kahle ngoba wathi ulandele inkomo zakho ngale uthole sebekumelele. Jonga.
Tanzwa kuti tavana vadhewa mavhinga vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu. Tanzwa kuti vave parunhare. Vamavhinga tinogamuchira iyi pa Studio 7 Live Talk Diaspora Forum.
Vajongana Chris ku DC uko.
Aiwa tiri vapenyu. Nhasi muri kubatika muri panyika ipi vamavhinga?
Ndiri kumuzinda we International Criminal Court ku Hague ku Holland.
Chii chakusvitsa iwe ikoko tisati tapinda hedu kune nhamo dziri kumusha?
Tiri kuongorora sangano repasi rose reInternational Criminal Court kuti rirambe richishanda basa asi tiri kugunun'unawo kuti South Africa yakati yava kuda kusiya haichade kubatira pamwe chete nesangano iroro.
Zvamataura nyaya yenyika yeSouth Africa ndo dzimwe dzenyaya dzatikuti kurukurewo tinonzwawo kuti vana veZimbabwe vari munyika imomo pamwe nevari kuBotswana vari kutambiswawo chamutavanhava zvikuru fanika vari kuBotswana zvichibva mumaoko emapurisa nevamwe vakuru vakuru vehurumende. Imiwo segweta rinorwira kodzero dzevanhu, muri kuonawo sei zviitiko izvi?
Chikuru chiripo ndechekuti hazvina kunaka, hazvisi pamutemo, uyezve zvinokanganisa magariro nekudyidzana kwakanaka kwemarudzi. Nekuti ngatirangarirei kuti miganhu iripo yakaisiwa inoti Zimbabwe, South Africa, Botswana kana Namibia miganhu yakauya nevarungu. Saka tiri vanhu vamwe chete. Zvakare tsika dzedu dzehunhu dzinoita kuti zvisakodzera kuti vanhu vashungurudzwe nekuti vashanya kune imwe nyika. Ndo rimwe divi iroro. Saka hurumende yeSouth Africa kana yeBotswana dzinenge dzichifanira zvachose chose kubata vanhu vatema variko sevanhu, nekuzivawo kuti nezuro ndizuro uno nyika yeSouth Africa isati yasununguka ichiri pasi peudzvanyiriri. Vanhu vekuSouth Africa vaibatsirwawo kuZimbabwe vachigara muzvo zvatinotozivawo isu. Saka ngatibatanei sevanhu kuitira kuti tiremekedze kodzero dzemunhu wese, angave chizvarwa chemunyika iyoyo kana kuti kwete, tese tiri vanhu. Asi nerimwe divi zvakakoshawo kuti tizive kuti chekutanga-tanga hunguwo Zimbabwe ine paya painofanira kuita, haifaniri kumhanyira kuda kusimudza muromo nekuda kuti vana vayo vari kushungurudzwa kuSouth Africa. Iyo Zimbabwe, hurumende yedu ichitadza kuchengeta zvizvarwa zveZimbabwe. Chinozotipa kuti tipfachuke tichienda kune dzimwe nyika chiko kwatinonobatwa senhapwa inyaya yekutambudzika mukati meZimbabwe, inyaya yekushungurudzwa nekupfuviswa nekushayiswa rugare nehurumende yedu yevanhu vatema yataifunga kuti ndiyo hurumende yorusununguko yakatirwira kuti tigare takafaranyuka mukati mebudiriro. Asi iko zvino hakuna izvozvo. Zvakangosarira kune vane ukama nehurumende kana kuti nebato rinotonga, ndo vagere, ndo vari kudya rifa renyika, vazhinji vachinonga svosve nemuromo. Ndo zvakaipira hurumende yedu yeZimbabwe. Inoda kuda kuzotanga kuziva zviri kuitika kunze, iyo iri kutadza mukati kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka vasina chikonzero chingavati vangada kusimuka kutakura mukwende kuenda kuSouth Africa kana kuBotswana.
Mashoko akakomba vamavhinga hanza vane nzeve dzekunzwa vanenge vachinzwa. Tinoimba kuti hurumende iri kunzwawo kuti aiwa, kuti unge uchikwanisa kugadzirisa matambudziko kunze uku, tanga wagadzirisa zviri mumba. Nokuti ukanga uchirega kugadzirisa matambudziko emumba, zvichaitawo kuti vana vako kunze uku vange vachibatwawo semabatiro aunovaita. Ishoko rakakomba. Maybe you can still elaborate on why you are out there where you said you are in the, is it Holland?
Yes, I'm in The Hague at the international seat of the International Criminal Court, primarily because of the assembly parties meeting for their annual general meeting, but also mainly because South Africa has withdrawn from the International Criminal Court, and we are really worried that this undermines international justice, and we are trying to push to ensure that we have that global court of last resort that guarantees justice against atrocity crimes or crimes against humanity, war crimes, and genocide.
Maybe people may want to know whether Zimbabwe is also a member or not of the ICC.
Well, Zimbabwe is not a member of the ICC, unfortunately, but should be, because what we are saying is that victims of atrocity crimes and crimes against humanity need global justice. And we need as many members, and this is the message that is coming from The Hague here, that as many member states, as many countries should join so that citizens can be guaranteed of global justice where their countries are unable to ensure justice for atrocity crimes.
But I think after some of Africa's top countries have mentioned that they are going to pull out of the ICC, Zimbabwe, instead of urging them to stay in the ICC, is supporting their pullout. What do you say about this?
Yes, but the problem is this, that those that are talking about pullout are doing so simply to protect political leaders and not to ensure justice for victims of abuse. And this is the bracket in which Zimbabwe falls. Our leadership in Zimbabwe knows very well that we have a long history over the last 30 years of serious abuses in the country, going back to, you know, the Gukurahundi days in the early 80s, the Operation Murambatsvina in 2005, that left over 700,000 Zimbabweans homeless and without shelter. We also have had serious abuses in the Marange Diamond Fields and around the elections in 2008 that left over 200 MDC supporters killed. So because of these serious abuses, there is this fear, this latent fear, that follows the ZANU-PF leaders around, that prevents them from becoming part of a global movement for international justice.
Mm. Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line, Chris.
Yes, Mr. Mavinga, back to the question of the day, the treatment of Zimbabweans in various parts of the world, in the diaspora where they are living. Would you say that there is an increase, or this it has always been the same, but the situation is just coming to the foreground?
Well, I think there could be an increase depending on where you look at. But if you look at Botswana, the mistreatment of Zimbabweans has been on and off in different parts, and particularly in South Africa, where we have had waves of xenophobic violence targeting a number of African nationals, particularly Zimbabweans. So, yes, this mistreatment is criminal, is a violation of international human rights law, and is a violation of values of Ubuntu, which dictate that we should treat each other as African brothers and sisters. So it is a huge failing on the part of South Africa and Botswana governments, for example. But we should also note that for Zimbabwe, well and good that they can complain to Botswana and South Africa, but the reality is that what we need to look at are the push factors in Zimbabwe, why we are seeing over the years millions of Zimbabweans prepared to leave everything, to go and live that life of almost slavery in South Africa and Botswana, because conditions of life have become unbearable in Zimbabwe under a black government that is supposed to empower or to have brought to us, you know, freedom and independence. But this has not happened. We now know that we have a kleptocratic, you know, government that has been looting and, you know, skimming off the wealth of the nation when the majority are living in squalor and in abject poverty. So it is really in Zimbabwe a man-made disaster which makes people risk their lives, risk everything to swim and cross the Limpopo River that is crocodile infested, and risk xenophobia challenges in Botswana and in South Africa simply because our government does not care enough to create a conducive environment where people can thrive and, you know, survive and feed their children and look after their children and send their children to school. So it's we need to look both ways at the failings of the Zimbabwe government first and foremost, because this is where we call home. So when we have a home that has failed, then we look for a surrogate mother elsewhere. And unfortunately for Zimbabweans, because of our numbers in South Africa and Botswana, our surrogate mothers, they are also turning us away, and so there is no way to run. We find that we are facing increasing incidents of serious xenophobic violence from nationals, say in South Africa, in Durban and other places, but also there is institutionalized xenophobia, which takes the form of treatment by the police, which is arbitrary, which is rough, which is not in conformity with the tenets of the rule of law. And we have seen institutionalized xenophobia both in South Africa and in Botswana.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Stay on the line. Chris, there's also reports that the South African government is currently deporting more than 1,000 Zimbabweans per month as economic hardships force many to cross the border without work permits and or passports. And also in Botswana, the Botswana law permits the caning of offenders by traditional leaders. And it's difficult for these laws maybe to change because they are following their own laws. But unfortunately, they are not welcome laws. They are not humane. Yes. Maybe today, Mr. Mavinga, that Ndebele you reserved for today.
Yeah, I read somewhere where they were saying a parliamentary portfolio committee went to Plumtree, to witness some of the people who had been caned and they could hardly walk, you know. Very sad indeed to Zimbabwe.
Yes, it's true. Vamavinga nyaya iyi nyaya yakaoma iyi nekuti upenyu hwevanhu ndo huri kuiswa parumana nzombe. Ukaona wakunzi murume mukuru ndaona zvambarara pamberi pechita worohwa kunga zvezvekupura rukweza kumusha. Ndifunga kuti chinhu chakanaka chine chiitwa kumurume mukuru. Rambai hanyu muri parunhare timbotora muteereri. Tina mukoma Samuel wari kuSouth Africa. Makadi mukoma Samuel? Mukoma Samuel. Hello, Mukoma Samuel, muripo here parunhare? Ndovimba nhare yavo inenge iri kuita dambudziko. Maybe todzokera hedu kuna Vamavinga tichigadzirisa nyaya yenhare yamukoma Samuel. Vamavinga, tataura nyaya yekuti tiri kunzwa kuti kuSouth Africa zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika chiuru zvinenge zviri kudzoserwa kumusha pamwedzi. Kuti wokuBotswana ukanzi aiwa zviri pamutemo, mutemo wenyika unobvumidza kuti munhu ashandisirwe mbaramatonya kumuranga kana achinge akanganisa. Munoti iwo nazvo izvi?
Zvakaoma zvakanyanyisisa. Asi ndiwo mucherechedzo wenhamo tsvuku iri kuonekwa nevana veZimbabwe. Kuti vatsvake kurarama. Mungapafunga kuti angave murume mukuru kana mukadzi mukuru. Anenge achirohwa zvakadaro achishunguruzwa asi nekuda kwechinangwa chinhu chimwe chete chete chekuti dai awana mukana wekuriritira mhuri yake. Saka mucherechedzo zvinoratidza pachena kuti hurumende yeZimbabwe yakundikana zvachose nekuti pamakore apfuura zvaisaitika izvi nekuti panga pasina chikonzero chaisunda munhu kuti ati chokwadi regai ndinotambudzika ndishunguruzwe ndiri kuBotswana kana kuSouth Africa. Asi iko zvino nyika yedu yakundikana ndopatasvitswa apa. Saka uyu mucherechedzo kana pane anga achida kuti agoona kuti hurumende yavamugabe yakundikana ndo zviri kutiratidza izvi. Chepiri ndechekuti zvinonyadzisa kunyadzisa zvikuru sei ndezvekuti utungamiri weparlament muZimbabwe vari kuwana simba rekuti vaende kuPlumtree kunoona kushungurudzwa kwevanhu vavo vachitadza kufunga kuti kune mhaka yei vanhu vedu vari kutambudzika vari kusvika kwese vari kutsvagei kuBotswana vanotsvagei kuSouth Africa. Ngava pafunge pagadziriswe nyika yedu yeZimbabwe isimudzirwe zvakanaka. Iko zvino vanenge vachiropora nekurotomuka nyaya dzemabond notes ndo zvimwe zviri kusunda vanhu kuti vatsvake chouviri kune dzimwe nyika izvi.
Ya kuoma kwezvinhu. Muno muAmericawo matiri tiri kunzwawo vamwe vachichema kuti takanzwa vaTrump vachiti ndichadzinga vose vanenge vasina magwaro ekugara kana kushanda muno muAmerica. Mungaona here zvichiitika izvi vamavhinga panenge pagadzwa vaTrump muna ndira umo muna January gore rinowe?
Chiitiko chekuAmerica kwenyingu chinoti chikisei ndiwo hawo utongi hwedhijitari. Wekuti kama zvinenge zvabuda musarudzo ngazvigamuchirwe asi zvinenge kutyisa. Asi chimwe chingangoda kundisimbisa ndechekuti dzimwe nguva kukarira musarudzo hakusiko kutonga. Saka pamwe tichaona vaTrump vachiti dzikamei kana vava kutonga nekuti ofisi yemutungamiri wenyika kuAmerica yasiyana ne yagushingo kuZimbabwe yekuti vanongoita zvavada havo kuAmerica inenge iri yekuti vanenge vakakombwa nemakurukota anenge achiti ngatidai ngatidai zvazvigoneke zvazvigoneke saka kuda vachakona kuti zvakawanda zvavaitaura kuti vachaita zvinongona kuzovaremera kuita nekuti vanofanira kuti vativedzere gwara remutemo remuAmerica zvosiyana nezvekune dzimwe nyika zvekuti kana mukuru wenyika ataura chaatotaura atema ndiye mambo
ya zvinhu zvakaoma Chris.
Yes, Mr. Mavinga, from what you are seeing in other countries, would you say that some, especially the countries that we are talking about, mostly South Africa and Botswana, would you say that there is a some kind of xenophobic, you know, feeling towards Zimbabweans because simply because they are Zimbabweans? Or it's all immigrants who face the same problem?
Certainly, we cannot rule out feelings of xenophobia and xenophobic treatment, which is in the nationals of those countries, for example, South Africa or Botswana. But also there is an element of institutionalized xenophobia, where even the police, the way they treat immigrants, Zimbabwean immigrants, the harshness, you know, the violence, the harassment is laced with the, you know, feelings of xenophobia. And in some cases, it's not even laced. It's quite open that they would simply say, go back to your countries because you are, in South Africa, flooding our markets, you are taking our jobs, and you are bringing crime. Many of those things, of course, are based on misconceptions and perceptions, wrong perceptions of Zimbabweans. But what is clear is that the numbers of Zimbabweans out there are quite huge of undocumented Zimbabweans who are there simply to try and survive. And therefore, because they are down and out and are faced with issues of survival, sometimes they accept, you know, many of jobs and some of the jobs for very little pay. And this then undermines, you know, the bargaining powers of locals, and which then actually makes it much more difficult for the locals to see the value that is brought by immigrants from Zimbabwe. But certainly the treatment of Zimbabwean nationals has got that xenophobic element, particularly in townships in and in peri-urban and rural areas in Botswana and South Africa, where we have seen that the more, you know, the documented Zimbabweans who are well-to-do are not as affected. So it's a class thing where you'd find that the those that are at the bottom of the ladder in terms of qualifications, in terms of lack of documentation, or those are, the, if you like, illegal immigrants, are those that are at the receiving end of xenophobic treatment. Those are the ones that often end up in detention centers, demanded of them bribes for them to stay, or deported in conditions that are not humane, particularly because they have nothing to offer. They do not have the resources, and they simply do not have the necessary documentation, but they are willing to do anything to find, you know, a new beginning in a different country and try and survive and fend for themselves and their families.
Thank you so much. Chris, kuoma kweupenyu zvikuru munyaya dzezveupfumi muZimbabwe. Tanzwawo nhasi sangano renhaure Reuters richitaura kuti sangano reSpa Wholesalers Group, tinoziva vanhu vakawanda vane maSpa supermarket muZimbabwe. Tanzwa unzirati taakuvhara distribution center yedu kana kuti nzvimbo yanga ichisvikira zvinhu vemasitoro vachizonotora ikoko vachiisa muzvitoro mavo vati vaakuvhara izvozvo nenyaya yekuoma kweupenyu munyaya dzezveupfumi. Hanzi economic hardships has forced the SPAR to close this distribution center in Zimbabwe. And this leaves Zimbabwean business people who are running their businesses or supermarkets under the SPAR franchise to go and collect or to wait for deliveries from South Africa. Zvinenge zvakunzi zvanzi nenyanzviyo zveupfumi yatataura nayo masikati vamasimba kuchera. hanzi pane pakuomera vanhu nokuti dzimwe nguva unenge wakwanisa kunzi tanga wabhadhara tikupe zvinhu pamwe pavanga vachitwanisa kutora zvinhu muzimbabwe wanga vachingonzi chitora wozotipa mari yedu kupera kwemwedzi ndo dambudziko rinenge rasangana nevana vezimbabwe pamusoro penyaya yespa yanzi yazivisa kuti yakushanda iri musouth africa yakuvhara muzinda uri muzimbabwe Chris.
Yes, Jonga. We are going to be joined briefly by Mr. Duma Pimema of the Association of Zimbabweans Based Abroad, or ASBA in short. Mr. Mema, welcome to the show.
Thank you so much.
Yes, Mr. Mema, we are discussing here the treatment that Zimbabweans are facing all over the world in the diaspora where they live. Of course, it looks like the situation is quite bad in South Africa and Botswana. Of course, here in the United States, there's that fear that Mr. Donald Trump, the president-elect, is going to, you know, deport some people. What's your take on that?
It is really a sad situation for all Zimbabweans living abroad, in particular those that went to their host countries without proper legal entry. With particular reference to the United States, the election of a new president, Donald Trump, has ushered in a new era of fear amongst those Zimbabweans that don't have proper legal study here in America. He is threatening to deport with immediate effect in January after he takes office of any Zimbabweans who are here illegally and they have a record of any crime that they've committed. I know Zimbabweans here in America, well, usually we don't get into criminal activity, but there are those few who have had to face the law, and as such, those will be the first targets. But besides that, just being an immigrant in the United States now is no longer safe with Trump coming into office. His rhetoric of division and the not welcoming immigrants is making everybody nervous, only because our country is not stable enough to support us economically. That's why we're in this predicament.
Ungasitshela nje ngamafitshane mnumzana Mema ukuthi baningi yini abavela eZimbabwe abadala amacala njalo abahlala kungekho emthethweni e-America la?
Ye, baningi abavela eZimbabwe abahlezi e-America okungekho emthethweni. So nokungena komongameli omutsha umnumzana Trump sokulethe ukwethuka okuthize ebantwini abangela maphepha okuhlala e-America. Ikakhulu silabanye njalo abalamacala abawenzayo but abaninganga labo kodwa bakhona ababalekela umthetho but bengelamaphepha futhi lapha e-America. So bonabo yiyo bangaqala ukuxotshwa ngu-Trump after January ngangene e-ofisini esikhundla sakhe. So kusinika ukwethuka thina izizwana zeZimbabwe ezihlezi lapha e-America. Ukubana nxa uhlezi ungelamaphepha aqondileyo sikuthi sumele uhlale ubophile izikhwama zakho ngoba noma anytime bangakudobha emsebenzini bakudobha emgwaqweni bakubisele eZimbabwe.
So as an association, are you assisting, have you had any people approaching you about what to do in the event that such deportations occur?
In the past, we've mostly been helping Zimbabweans here work on asylum cases, those who needed support to the process of application. As of now, after Trump has won, it is difficult to support any asylum application because if you have been here in America for over 10, 20 years illegally, and then today you come and say, I'm afraid to go back to Zimbabwe because of persecution, it doesn't sound believable. And so on that stance, it's difficult for us to step in and help because it now sounds like being opportunistic is not a real threat that you are facing in your home country.
Okay. We understand that you have to attend to some other business. We would have loved to have you for the rest of the show, which is just 25 minutes.
I would have loved to participate too. I'm sorry.
Okay.
Thank you so
anyway,
much.
Anyway, thank you so much.
Thank you.
Okay.
Chris, tine muteereri mukomangoni muronda vari kuBotswana. Makadi mukomangoni. Hello, mukomangoni.
Ndiripo ndirikunzwa, makadi henyu.
Aiwa tiro vapenyu. Vamuronda nyaya iri mudariro ndiyoi. Imi mutori kuBotswana kwacho kwatinonzwa kuti kuri kusenzeswa chamboko chakasimba ikoko.
Kuno kwataka katooma ndini mumwe wacho akatomboshandiswa zvakaoma kuno kune vakasiyana siyana matswana achewa tichiri kuda pamwe masimba kakuwanhu vatema varungu vedu vechitema ava zvakaoma zviri kuno zvakaoma and inini hangu ndiriita hangu basa redriving but unenge uchiona kuti muno makaoma kuti permit chero ukaapplya aibudi asi semunhu unoita basa redriving tunoita matransit kunana Zambia kana uchida permit unogona kupuwa kana i1 year depending nemari yauri kuda asi munombotswana kuti permit ibude zvakatoma mutavatava chaiwo
saka muri kugara sei musina magwaro ikoko
tinotorarama nekutoti inini nebasa rangu redriving nderekuti ndinodriva mota yemuBotswana asi kambani inenge ichiita seyakarejistwa kusouth africa but truck yakarejistwa Botswana saka ndinoita kana ndichibva kusouth africa ndaloda ndopinda muBotswana ndopuwa ma7 days zetransit kuti ndiri kupfuura ndiri kuenda kuZambia but munzira imomo ndikasangana nemapurisa vanonditi haubvumirwe kudriva motikari yeBotswana unofanira kunge une permit then itovati isizo all right kana mati mimi handibvumirwe kudriva mota yeBotswana ko madii kundiendesa kune veimmigration neveLabour then vonditaurira kuti pandimire chaipo ndepapi kana ndiine truck yeBotswana handibvumirwe here kudarika nemuBotswana handibvumirwe here kubata motikari yeBotswana ko permit yacho ndipeika saka ivo veimmigration neveLabour vari kuratidza kuti havasi kukwanisa kukontrola vanhu vanoita zvetransit kuti vanyatsotaura kuti mutemo wacho unenge wakamira sei havana mutemo chaiwo unonyatsomira mapurisa vanozopedzera vakuregera vangoda choko mumwe vakuda kuti tipowo mari yekokora ukavapa mari then ubva wangoenda but pane vachiratidza kuti hapana mhosva
asi mabatirwo ari kuitwa vanhu veZimbabwe tisingangotarisa nehurumende chete mumwe munoshandwa umo muri kunzwawo zvakamira sei
makatooma nokutoti chero inini wacho ndiri kutotaura panapa ndinotoone kumwe kwandakashanda kwandisina kubhadharwa zvakanaka naka nobva ndaendesa nyaya yacho kuLabour kuLabour haina kubatwa zvakanaka yavakafevha murungu ndikaendesa ndikatora malawyers ikaenda kuhigh court ikabva kuhigh court ndikakoniwa ikaenda kupresident's office parizvino iri kupresident's office nyaya yangu but yakatsikwa tsikwa futi ikoko kupresident's office ikoko which means plus again kuvanhu vamwewo zvavo vanhu vekungotowo vari kushanda munomu hai vari kutambudzika hama yangu asi kungoti tinongozotenda mwari kuti corruption yakaipa zvayo asi ndo yaakutotibatsira kutoti tigare munomuBotswana kana une mari unokwanisa kungobvisa mari wokuregera mapurisa
tatorarama
necorruption
idambudziko saka munoda here kutsanangura zvamuri kutsanangura zvine rurimi rwechirungu kana rwendebele
well I think in English I can try
please go ahead and try
yeah in fact the way we are living here in Botswana we are now living under condition of corruption because the way they do they implement their laws it is causing corruption to be more effective to those people to those people who be said are the right people to ask for the papers they end up being involved in corruption because also some of them also they've got relatives from Zimbabwe some of them they've got they also want a help from Zimbabweans and some they are now friends they end up also in corruption because of tough law which they implement it doesn't mean it is a way of controlling but it is a way of promoting corruption but even so that it can have power corruption which is not supposed to be there so that's how we are living here otherwise without corruption we are not living here no matter they've got hardship of had laws, but those laws are not working.
So what can you say about the involvement of the Zimbabwe government? Do you think it is going? It is doing enough to assist you?
In this case, I'm not seeing much help from our government, because I once went even to embassy trying to talk about my case. Then the questions which I was being given from there, they were even giving me to be afraid again to go ahead with my case, which is even at the at the president's office for Botswana. I was not even encouraged to keep on asking for help from Zimbabwe embassy.
So from what you are seeing, how has been the impact of this treatment on Zimbabweans? As a Zimbabwean, you can be there, get married to a local, and then something happens. How has been the impact on that?
You mean marrying to Mtswana or to what?
Yes, maybe to Mtswana, and then you are told you are going to be deported and you have children and all that kind of thing.
That is what is happening. There are also some who have been deported when they have got children here. And then otherwise, the relatives will be Botswana, the relatives of the wife. They are the ones sometimes who we have to otherwise to stand to try to protect the husband of their child. But otherwise, the way they do deport, they don't even tolerate about saying you are married to a Mtswana. They don't even care about that. Because these days also they said if you marry a Mtswana, that Mtswana is supposed to go to Zimbabwe, unless if it is a Mtswana who has married a Zimbabwean. They have changed the system.
Okay. Thank you so much.
Maita Vamuronda, kumushani ku Zimbabwe muri papi?
Kumushandiri muriri mkwekwe asi ndinobva kuHurungwe asi ndaimbogara kwaSadza kuChivhu kwana My Grace Mugaba ndokwandakakurira.
Aiwa, tinotenda, toimba vari kuteerera vachinzwa zvamuri kusangana nazvo. Maita basa vaMuronda. Chris, tisatadzokera kuna vamavhinga. Vamavhinga, regai timbotora muteereri ari pano tobva tazongokupai mibvunzo tanzwa kune mumwe muteereri. Tina mukomatendai vari kuDRC. Makadii mukomatendai?
Zvakanyanya mukomajoga, makadiiwo ikoko?
Aiwa, tiri vapenyu. Nhasi pano tina vadhe vamavhinga vari parunhare. Vanenge vachinzwawo zvamuri kutaurawo. Kana mune mubvunzo munogona kuvakandira. Chimbotipaiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura.
Ini ndinongonzwawo kushushikana kukurusa nezvekuitwawo vamwe rudziro kwangu kuBotswana uku.
Mungadzora zvishoma volume. Mukomatendai, mungadzora zvishoma volume yeredhiyo yenyu iri kubva yaita maungira.
Okay.
Chitaurai zvenyu.
Ndanga ndichiti ini ndiri dhiraivha ndinosenzera kuSouth Africa. Saka nii ndinoitawo matisi angu ndichienda Zambia DRC. Pari zvino ndiri kufona ndiri kuDRC.
Asi muri kuonawo sei kubatwa kwevana veZimbabwe munyika dzamafambawo kana zvimwe zvamuri kunzwa?
Kubatwa kuri kuitwa nayo muZimbabwe kazhinji vamwe wachona vari kubata zvisina kururama. Ini zvangu ndiri pari nani nekuda kwekuti ndine matsamba ekugara muSouth Africa. Asi zvinongorwadzawo kana uchiona hama yako kana mumwe wako achiitwa saizvozvo sezviri kuitika kuBotswana uko, even muSouth Africa imomo zviri kuitika zvakanyanya. Saka tinongoshuvirawo kuti weduwei zvatinenge tingori vanhu vamwe chete wani. Ndakosherwa nemashoko ambotaurwa namukoma Dheva Mavhungari. Ndiri kurimemba early 90s. South Africa yaitorawo chikafu kuZimbabwe. Saka nhasi tiri kutorawo kwavo kuvabva vadarirei kutidaro sezvavari kuita izvi. Ndopane mubvunzo mukuru wangu ipapa.
Saka muri kuda kuti vamavhinga vapindire kaapa. Vamavhinga, halo.
Kana vakasununguka havapindiwo.
Vamavhinga,
ndirobvumirana zvekuti ndodambudziko rekuti vana veSouth Africa vakanganwa chazuro nehope kuti isu takambovabatsirawo senyika ngavarangarirewo izvozvo kuti tese tiri vanhu matambudziko kuti anowira munhu wese uyezve jambwa kana kuti gwembe rekuita utungamiri hwakaipa harina kuti nyika ipi nhasi zviri kwedu nagushungu asi mangwanawo kwavona zuma vanosvikepi zvinogona kuzovawanawo saka ngatirambei tichirangarira izvozvo asi chikurukuru mukoma jonga namukoma Chris chatinofanira kusimbisa ndechekuti hurumende yezimbabwe vatungamiri venyika ngavanyarewo ndo vane basa vane musenzekete wekuti vasimudze nyika yezimbabwe vabvise kunyara kwatiri kuita vabvise rushambwa urwu rwuri kuita kuti tirakufamba neusiku tichifa nenzara tichitambura munyika sevatorwa tichibatwa senhapwa inongori nyaya yekuti utungamiri hwenyika yezimbabwe hwakundikana ndo pane dambudziko guru ipapo saka ngatisapapotsai zvachose kuti vakuru venyika wee nyaraiwo tibatsirei bisai rushambwa urwu tidzoke kumusha tishande tisimudzire nyika yedu zvakanaka tisingashungurudzwe
maita basa vamavhinga rambai muri parunhare mukoma tendai tinotenda zvikuru morara zvakanaka kuDRC
mazita yanyu mukoma jenga nemiwo morarawo zvakanaka
thank you so much gande
yes jonga silomlaleli silomlaleli umwe lase oseaberone botswana kunjani
ngiyaphila gande kunjani
angiphilile ndiqambe kahle yini igama lakho
hayilo sibili
okay ungasiphathisa usitshele ukuthi ulubona njani udaba lolu lokuphathwa kwezizalwane zezimbabwe emazweni achiyeneyo ikakhulu khona ngapha ebotswana
ye ngizakhuluma ngebotswana ikakhulu noma nje ngisebenza nise-south africa lasenamibia into engiyinanzelelayo mina gande ukuthi okwenzakala lapha ebotswana ilizwe lelizwe lile mthetho yalo thina singabantu bokuza nxa siseBotswana singaza ke sitshintshe imithetho yelizwe ngaphandle kokuthi uhulumende wethu nxa kuwukuthi uyasizwela esazi isimo sethu ebe nguye osicelelayo emazweni wona la aziyo ukuthi kulabantu bakhe asicelele ukuthi senzelwe lokhu lalokhu 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 umnyaka lowu nxa ngingaphambanisi-ke ngowesi-18 ngihlale eBotswana esengakunanzelela isikhathi esiningi ukuthi abantu basekhaya ngingafuni ukuqamba amanga iningi lethu asilaqiniso ungaze umuntu ethi ngitshayiwe uyabe ephambanise umthetho walelo lizwe sengisitsho ukutshaywa khonokuyani okwenkosini ukuthi uyahamba umuntu ebhedulwa ngapha emuva ngapha uyabe ephambanise umthetho walelo lizwe ungeze umuntu ethi hhayi lapha kunje kunje uyabe phambanise umthetho walelo lizwe asali ukuthi amapholisa angabe enzi esenza khonoku esithi thina kuphambaniseke engxenye badubula umuntu njengoba lasekhaya nje abanye abantu becatsha abanye bedutshulwa abanye bebulawa lokho kukhona emazweni wonke nje ungaze uye eamerica ungaze uye ngaphi ungaze uye esouth africa ungaze ubuye ebotswana ungaze uye ezimbabwe kodwa mina esengakubonayo ngenxa yokuthi thina singabantu bezimbabwe siyalwazi uhlupho lethu singathembeka emazweni amazwe la azasithemba basiphathe ngani ngokusihlonipha bese kusithi-ke uhulumende wakithi wasekhaya laye mina ngokubona kwami kumele asiqakathekise thina singamazimbabwens ukwenzela ukuthi omakhelwane kumbe amazweni la lapho esikhona lawo asibone singabantu abaqakathekileyo uyanzwisisa ukuthi ngiyangapi
hayi kakhulu kakhulu isilungu uyasizwa anti uyasuya ungakhuluma nje mbijani
hatsha utisha ngerekela
hayi
actually what I'm trying to say is that in fact I almost travel a lot going to Namibia, going to South Africa, Mozambique, Zimbabwe and the surrounding countries. What I've realized that is that most of our Zimbabwean people we're not honest enough. And even if we speak about our country, we speak very bad about our country, like there is no country at all. And then what I was also saying is that if you are punished in a foreign country, It cannot be a situation that you are punished because merely because you are Zimbabwean. No, it's a situation that you might have committed a crime in that country. And then what I was saying again is that our government must put us first so that even our neighboring countries or the countries where we actually staying and also put us first like their citizens.
So the reason why I wanted you to speak in English was for you to interact with our guest here, Mr. Mavinga. Yeah. Mr. Mavinga, Mr. Mwela, say you heard him there. He's saying, fine, there is some kind of mistreatment, but it's mostly Zimbabweans who are to blame for that. Do you believe that?
Well, I think there is value in some of the points that he raises. Because, look, a good number of Zimbabweans are out of the country not because they want to. They have been forced by conditions. And they find themselves in South Africa or in Botswana undocumented, but with a desire to fend for themselves. So sometimes it is those conditions and the law that criminalizes someone who simply wants to fend for them, their families, you understand? Mm. So someone wants to look for a job and earn an honest living. But if you do not have and cannot get a work permit, it means that you might end up working without the necessary documentation, which makes it a criminal offense. But can you say that person is a criminal? No. It is the circumstances. But then people then take advantage of the vulnerability of the Zimbabwean citizen who has had to flee his own country. No, so now you find that in the farms or in restaurants across South Africa or in Botswana, Zimbabweans work for almost nothing. Sometimes they are not paid their monthly dues. And when they demand, they are told you are illegal, or they are handed over to the police who demand bribes of them. So there is partly, yes, there is some truth in what he's saying. But okay, we need to look at the context and the conditions that have brought Zimbabweans to where they are today.
So there you are, Mr. Mwelase. I don't know if you agree, but unfortunately, yes, we have another caller. Maybe we'll talk to you some other time.
He can hold on the line, then we can take a call.
You wanted to respond?
Just at least a few seconds.
Can you just hold on a second?
You can hold, then we give you more time. Let me just take Tinamkoma David. Magadimkoma David. Mukoma David. Hello, Mukoma David Parunare. Ndofunga tine dambudziko ne nare ya Mukoma David. Hello, I think we are having problems with connections to his phone. Yeah. Maybe Mr. Mwelase can go on.
Yes, Mr. Mwelase, you wanted to respond to Mr. Mavinga.
Yes. In fact, I wanted to say to Mr. Mavinga that, you see, in English they say charity begins at home. What I'm trying to say is that, you see, it must start with our own government to help our own people, even if we are in foreign countries. They must be the ones who are starting, who must start a process whereby the other governments can actually see that this government is concerned about its people and they have to be helped. Because if our government is not taking us seriously or our problems seriously, then that's when we are mistreated in these other countries, because they know that even if they do this to you, you go back to Zimbabwe, you try and report Zimbabwe itself, it will say you were a criminal there in Botswana. Because I almost use the Plumtree border when I go home every time. You find that if you are in that fence, they treat you as you've been in Botswana. When you come out of the gate, they will need a passport. When you are in Zimbabwe, in the Zimbabwe land, you see. And if you don't have a passport, those police, Zimbabwean police, they want you to pay a bribe to them so that you can cross the gate into Zimbabwe. So you see, these things, It's not us only who see these things. Even Botswana, when they go to Zim, even South Africans, when they go to Zim, they find that there is a lot of bribery. There's so many things that, I mean, as a foreigner in our own country, you are very, very unsafe. You understand what I'm trying to say. So It must start with our own government to make sure that wherever we are hiding or wherever we are working or wherever we are treated fairly.
Mm-hmm. Thank you so much. Stay on the line, Mr. Mwelase. Mr. Mavinga, yesterday we heard Zek saying that not for the 2018 elections that diasporans can vote in the elections. What's your take on this? These are the Zimbabweans that are outside the country we are talking about today. And Zek is not afforded, according to them, that opportunity to vote from wherever they are.
Yeah, it simply shows that our government does not take Zimbabweans outside of the country seriously, except when they want to get money from diasporans. So that is evident in the disenfranchisement or the denial of the vote for millions of Zimbabweans who are outside the country. But it also shows you something about the disdain with which the ruling party views those that have left the country, and the perhaps broad assumption that these would be disgruntled people unhappy with conditions at home and therefore unlikely to vote for the status quo, and why then give them the vote? So if we are to engage, the government needs to take seriously Zimbabwe's diaspora. But what is important is to have adequate and proper mechanisms to enable the diasporan vote. Otherwise, it will be another disaster where the vote, if given improperly, would be controlled by embassies and would be a source of massive rigging. That is a possibility. So what is needed is not just the diaspora vote, but that it must be adequately covered and provided for in terms of resources and monitoring and oversight.
Mm. Mr. Mwelase, can you respond to that in Sindebele?
30 seconds. Otherwise, kungenziwa kuphela njengoba ama-embassy unganzelela ukudeploye engathi ngamakhetha, mangazi batho njalo, abantu abapro ZANU-PF kuma-embassies bangadonsela ekuthini kuwine ini iZANU-PF. At the end of the day, bese kusithi angana ama-elections abe njani, kuvotwe kubalwe kahle, kwavotwa kahle, kanti hatshi barikile njengoba nje behlala bekwenza. Bese ngisithi lasekhaya engakunanzelayo futhi lasekhaya noma nje kunjalo khonokho ukuthi thina singabantu baseZimbabwe uhulumende kasithathe seriously. Uyafica ukuthi sile first hand information ngoba amanye ama-elections ngangisekhaya ngadiscover ukuthi first hand information engilayo mina ayikhona engiyitshelwa ngomunye umuntu ukuthi abantu balala bethuthisela ama-box avela kwezinye indawo ukuthi abantu balala bevota izandla bese bekhuluma ethi sivota izandla zaze zaba buhlungu. Uyabona ukuthi nxa kunjalo lakimi ukuthi ngivote ngilaphe
ebuswana Mnumzana Mwelase, Mnumzana Mwelase, hayi siyabonga kakhulu ngokuba lathi isikhadiso esingasavumi size silethemba sizaxhumana njalo sixoxisana emoyeni ngoba vele sesithatha umlaleli wethu wokugcina.
Okay, hayi lami mbonge kakhulu madoda, nizahlala ngithinta.
Ah, kulungile. Yes, lo Fidelis Ncube oseBotswana, kunjani Ncube?
Sikhona baba kandile njani?
Hayi siyaphila. Hayi isikhathiswe sesithiwe ngumango, esesidliwe ngumango, ungaphonga ukuthi nje few seconds nje usiphe imbono yakho.
Imbono yami ukuthi baba Gandhi njengoba wakade ekhuluma ukuthi ilizwe lelizwe lilemthetho yalo, lami nginamaphepha eBotswana kodwa sengihlale almost 20 years. Ngiyake mbanje nje ngihambe ngiye esitokisini ngidiphoto ngibuyele ekhaya ngiphenduke. Njalo besikhuthaza laba amapholisa ukuthi ungabona amapholisa ungabaleki nxa ungelacala. Ukuba yi-border jumper socalela ukhulu ongalibalekela, uyahamba nxa ule less than 40 years uyechawa enkosini uphume uhambe uye deport ubuye uphendule. Hayi, isimuthi ungabaleka pakubambi.
Hayi, sibongile kakhulu baba Ncube isikhathi sesidliwe nguMangwele. Siza kutinta njalo kumalanga landelayo.
Kulungile baba Gandhi.
That's it for tonight. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Tichitenda kuna mama Vinga na vadhumapi mema vanga vari pachirongwa nevateereri vese. Ndini Jonga Kande Miri.